manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wesvondo kubvumbi 3, 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvinezvi ri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matrets vakatombonikidnapa vachitondishungurudza zvakaoma saka ndatongo munhu anogara mumba handisisiri free kufamba ndave kugara mumba ndakativandawo kuzi hei zvakaoma zvemune mukwekwe.
Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatira ura maoko nekutyisidzirwa.
Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva ndokusaka akazvimirira oga asina kwaakarerekera.
Asi bato reZANU PF rinoti haripindire munyaya dziri kumatare. Vanhu vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba yeCovid-19 sezvo chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu pasi rose uye chichiramba chichipararira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Judith Nwe, hanzvadzi yenhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC, vamboneni Nwe, vanonzi vakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muna kukadzi pamusangano webato iri, vanoti vave kumbogara vakawanda sezvo vakambopambwa nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava uye vanotiwo vari kutyisidzirwa zvakanyanya kuti vasape uchapupu mudare unoreverera vari kupomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yavo ava. Muzvare Nwe vanoti vakamboendeswa kumahofisi eZANU PF mukwekwe vachityisidzirwa. Vanwe vanonzi vakabaiwa nepfumo uye vanhu vashanu vakatosungwa vachipomerwa mhosva yekuvaponda. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nezvenyaya yekukwekwe iyi sezvo vanga vasiri muhofisi nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
Hatikurudziri uye zvekare hazvitenderwi nomutemo kuwanikwa tichiisa mafungiro edu kana maonero edu munyaya dziri kumatare edzimhosva. Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva ndokusaka akazvimirira oga asina kwaakarerekera.
Sika pane mashoko ekuti vamwe vatsigiri venyu vakapamba muzvare Judith Nwe vakavaendesa kumahofisi ebato renyu iko kukwekwe.
Angava hawo mashoko ekunyepa sokuziva kwatinoita kuti kune vanhu vakadaizwa kumahofisi eZANU PF kurukura nhau dziri kumatare. Musangano wedu unoremekedza matare edzimhosva nebasa rawo. Saka naizvozvo nyaya dziri kumatare edzimhosva hatiwanikwi uye hatitenderwi kunge tichikurukura pamusoro pedzazvo kusvika dzinge dzapera.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo muzvare Judith Nwe kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinhu zvakaoma mukwekwe. Zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Even panyaya yekuferefetwa kwehanzvadzi yekuponda kwehanzvadzi yangu hapana chiri kumbobatika chandiri kuunzwa. Handina chandiri kusangana nacho chinobatika. Nyaya dzachona dziri kutsikwa tsikwa. Hapana chiri kubuda chekuti ndingatoti chiri zvizvizvi. Handina chandakatoti ndingatoti ndakanzwa kuti izvizvi zviri kufamba zvakadai. Hapana kana one chiri kubuda. Inini wachona handichatombokwanisikana kubuda. Ndakutoi munhu anogara mumba. Ndave kugara ndichingori mumba ndakutya.
Ko chichopa kuti mugare makabatira ura maoko?
Kuzi ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matrets vakatomboni kidnapa vachitondishungurudza zvakaoma saka ndatongo munanogara mumba handisiri free kufamba ndave kugara mumba ndakatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukwekwe situation haina kutomira zvakanaka so handizivi kuti zvichafamba sei kana zvikanzi vari kubuda bekuziwo zviri kunzi vanogona kubuda anytime kana kuti vakatobuda nezuro
chii chamuri kutya vamwe vashanu ava vakapomerwa mhosva yekumbonda hanzvadzi yenyu vakabudiswa mutirongo sei zvamuri kuti muri kunzwa zvichitaura
so kana vakabuda vanhu vaya vaya handitozivi kuti zvichafamba sei kuzi pavachabuda ndinototyirari vanogona kutozo nekuti vachaudzwa nevamwe vavo kuti kune hanzvadzi yambonini ari kunetsa sekutaura kwavakaita musi wavakandikidnapa ipapo vaitaura izvozvo kuti hanzi ini zvokunetsa ndiri kuvhiringidza zvinhu nekufambira nyaya kwandiri kuita zvinhu zvacho zvakatooma zvakatooma zvinhu zvacho zvakatooma handitozivi kuti zvichafamba sei
muzvare Judith Nube vange vari parunare kukwekwe vashandi veparen mine pedyo nebhindura vanonzi vari kuputsirwa dzimba nekudzingwa pamugodhi wegoridhe uyu zvasiya vakawanda vavo vasina pekugara mugodhi uyu waimbocherwa kare nekambani yeGNP Industries yekugermany kusvika muna 1999 ndokuzotorwa nekambani yeExxdrill pasati pauyazve kambani yeAurora Gold hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi mumwe watataura naye ati haakwanisi kutaura zita pane penyuro ati vari kuita izvi sezvo vakapiwa mvumo nedare repamusoro mukuziya nezvenyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaian macone
nyaya yatakatarisana nayo pano parain mine ndeyekuti takaenda kukoti kubva 2018 maererano nenyaya yepamaini panapa tine maworkers aishanda panapa vaive varungu vevo pano vakasiya kumaina mugore ra1999 ndokubva vaenda vasina kupa maworkers erain mine chouviri chavo mari dzavo dzaienderana nekushanda kwavanga vaita varidzi verain mine vakaenda mugore ra1999 vakatanga kunetsa zvematongerwo enyika vaiva varungu
kochi chakazoitika pamugodhi apa varungu ava varegedza kushanda
gore ra2018 pakauyawo vamwe vaizviti varidzi verain mine vakatanga kuti vanhu vagari vemurain mine vanova vashandi vavo vakanga vasiyiwa nevarungu 1999 vakavati vabude tikabva tatora matanho ekuenda kumazitare ezvimhosva kumakoti
makaenda kudare ripi chaizvo
takaenda pamajor civic court yekuno kubhindura yaiongorora nyaya yai vakaongorora vakaona kuti zvakakodzera kuti vagari vemurain mine varambe vari imomo nokuti vaizviti varidzi verain mine vanga vasina kodzero yekudzinganisa vanhu ava sokubva tachovha makore akati kuti tichikweshana kumakotsi nevaizviti vagari vemurain mine but chinotishamisa ndechekuti nenguva isipi tangobva pamabielections apa pakabva pangoapiliwa kudare redzimhosva repamusoro rinova high court vaapila kudare repadzimhosva rehigh court hazvina kumbotora kana 1 week zvayo takaona dare redzimhosva rehigh court raakupa mutongo wekuti vanhu ngavachibuda from nowhere zvinova izvo ndo situation yatasangana nayo
zvakamira sei gumuri dziri kudzingwa idzi
vana vechikoro vaidza parain mine primary nevagari veimomo havasina chokubata inisa kansela wavo ndingoriwo navo vanhu vapadzirwa dzimba vana vangori panze vanhu havana chokubata havana kana chokudya saka ndo situation yatasangana nayo panapa yekuti hurumende yedu yatisiya pachena judiciary yacho yatisiya pachena hameno kuti chii chanyatsoitika kumusoro ikokujudiciary nokuti nenguva isipi vatongopa judgment yakadaro izvozvo tozvinzwisa nokuti vanenge vakagarirwa vachimbunyikidzwa
kuti vaite sei
kuti vasatonge nyaya dzine mazvo saka naizvozvo vanhu vemuwadhi mangu tingori panze pari zvino vane mosquito vana havana chokubata vana havana kana chekudya vanhu vari kushungurudzwa
kanzura weward 2 kubhindura vaian macone vachitaura vari parunare kubhindura kwakare Chimia zezo utano, ziru ukuru draba nukuti baba iwe nomba ye COVID-19, sezo chirwere ichi, chirugura mbaji chiviringiza nyika zakawanda. Pasirose, Johns Hopkins University yemu America, iwe kuongorora kupararida kwe chirwere ichi, inoti vanu mamilioni matana tu, kana kuti 6 million, vafane chirwere ichi pasirose. Muzimbabwe kushika parizvino mafa vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 5446 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakabatwawo nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu kana kuti 82843 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvasiya vabayiwa nhomba kekutanga vave mamirioni mashanu nezviuru mazana mana nemakumi mashanu zvine zana nemakumi masere nevasere kana kuti 5,451,788. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru, sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Zvichakadaro kuBritain, chirwere ichi chinonzi chadzoka zvine mutsindo, uye vanhu mamirioni mashanu vabatwa nechirwere ichi zviri kukonzerwa nekamhando katsva keCOVID-19 kanonzi Omicron Stealth kana kuti BA.2. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichichinja-chinja. Pasi rose WHO inoti vanhu mabhiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 billion vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Maida.
Utachiona hwemhando yevhairasi wagara huno shanduka shanduka mumamiriro hunenge wakaita. Muchaona kuti takagara tichizvitaura zvinogara zvitaurwa nana mazvikokota kuti virus haingomiri chiri chi, utachiona hwakangoita sezvo hwakaita. Hunoti ukati gare gare hoshanduka.
Munorevei apa mungatsanangura?
COVID takatoiona COVID-19 iyoyo kuti chatiri kuti COVID-19 chivirus ichochi chiri kuuya chine mhando dzakasiyana dzakasiyana siyana. Ndosaka muchiona kuti kubva kokutanga uchinzi variendi yauya yambonzi beta yambonzi delta yambonzi omicron zvichiinda saizvozvo, uye kuti uturu hwacho hunenge huchisiyana siyana nezvazvinenge zvichikonzeresa. Saka iko zvino izvi muri kutaura kuti kwakuuya omicron subvariant inonzi stealth iripo inenge ichiuya vanhu vanopa mazita. Asi chikuru chinongovapo ndechekuti pakupedzisira tiri kuona kuti gurupu irori remavariant iwaya ecovid-19 hunongobata huchinyanya kungonoratidza mhando imwe chete yezvazvingakonzera pakurwara kwemunhu.
Ndezvipi zvimukapa muenzaniso?
Zviro zvinoratidza kachikosoro zvinenge flu zvichienda zvakadaro kuti munhu anofemereka, umwe anzwa musoro, anzwa kupisa muviri, zvose izvozvo zvinhu zvinongotarisirwa kuti zvinenge zvichiitika pamuviri wemunhu kana akabatwa nyangwe nesubvariant iyo still dziri kuuya iyoyo. Chii chatingataurira vanhu kuti vaite? Ngatisavarayirwa.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti huturu hwecovid hunenge huri kuita huchiderera tichitarisa mhando ikoke omicron still that. Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti hukasha kana kuti huturu hwecovid-19 huri kuita huchishaya simba kana kuti huchiderera, Dr. Maida?
Nyangwe huturu hwecovid-19 huchiita sehwaakuderera huchiderera huchiderera saizvozvo, asi tichinayo. Saka zvakakosha kuti munhu umwe noumwe sedunga munhu azvitarisira achiona kuti kana paya pakavharika kana pakaungana pagungano rine vanhu kana mungava matingafamba mudzimotikari mumabhazi makombi kana marumu asina mhepo yakanaka kana pagungano, regai ndipfeke maski yangu, regai ndikwanise kugeza maoko angu nemvura nesipo kana kusanitaiza maoko, ngandimirewo kana kugara kana zvichikwanisika pakarauka pokutiwo handina kunyanya kutsinana kana kumanikidza navamwe kuti ndigofema mweya uya ungava unobuda mava mune umwe munhu. Saka zvakakosha izvozvo kuti munhu azive kuti COVID ichiripo, zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. uye vochaka kosha ndeche kuti tizive kuti nyaya yekubaiwa nhomba yevaccination ndo yakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zvigazviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid.
Nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano re-European Council, Charles Michel, vanoti vari kushushikana zvikuru nekupondwa nekuitwa kafira mberi kwakaitwa vamwe vagari vemuguta guru re-Ukraine, re-Kiev. Mauto e-Russia ari kubuda mune mamwe madhorobha eguta iri achipomerwa mhosva yekuita izvi. Ukraine iri kuti nekuda kwemhosva dzehondo idzi, Russia inofanira kutemerwa zvimwe zvirango zvakaomarara. Meya wedhorobha reBucha muUkraine anoti vanhu mazana matatu vakaurayiwa nemauto eRussia, vamwe vachikandwa muguva rimwe chete vakawanda. Vamwe vanoti zvakaitika izvi imhosva dzehondo. Mapurisa emuSacramento muAmerica anoti vanhu vatanhatu vapfurwa vakapa mangwanani anhasi. Mapurisa aya anoti achiri kuferefeta nyaya iyi, asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande achiratidza vanhu vachitiza kuti ichirira. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tiri kumasvingo uko tiri kuita hurukuro namukoma Zivanai Muzorodzi vesangano re-Community Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAND nezviri kuitwa nevechidiki munharaunda iyi munyaya dzebudiriro zvikuru kumaruwa.
Zvakakosha chaizvo kuti vechidiki vange vachipinda mukutongwa kwamatunhu, nekuti ivo pachavo vane pesendeji hombe yavabatanidza navanhukadzi muno munyika. Saka zvinoreva izvo kuti ivo ndivo futi vanenge vachibatirwa teksi yakati wandei. Ivo ndivo vanoafektiwa kana nekushaya kwamabasa, ivo ndivo vanoafektiwa necorruption inenge ichiitika kana mumalocal authorities. Saka ivo vechidiki tinovakurudzira kuti vapinde muzvinzvimbo izvi kuti vazvionere, nekuti ndivo vanenge vari affected. Saka vanokwanisa kupa mapossible solutions kumatambudziko anenge achiwira dunhu ravanenge vagere. Saka tinoona zvakakosha, nekuti ivo vechidiki pachavo tisatasa kana kumirizhonga, tinoona varivozve vanenge vachiwanikwa vachirova kana kuti vachirohwa. Saka tinoona kuti vechidiki vakange vari muzvinzvimbo izvi havasiwo vanozonge vachitumwa kundoita mabasa asiwo, asi kuti vanenge vavakuda kuti nyika yavo ienderere mberi vachivaka vari ivo.
Ngatimbotarisei mumaruzevha umu, muri kushanda sei nevechidiki?
Tiri kuita mahumwe, tiri kuita zvakare macommunity dialogues, mameetings pasemiti nemadzimambo nemakanselas. Saka pamameetings edu atinenge tichiita tiri kunyanya kubata mazuva ano nyaya yesocial accountability kana kuti kutongwa kwamatunhu, apo patichange tichigarisa vagari vemumaruwa iwayo, totsvaga kansela wemudunhu imomo, totsvaga sabhuku kana mambo kana sadunhu wemunzvimbo iyoyo, toti ngapave nehurukuro pamaererano nemari dzakafanana nemutero tax.
Kose zvakakosha zvemutero izvi,
mari dzakafanana nemutero inoenda kukanzo, yaenda kukanzo inozodzoka ine chikamu chayo inenge ichindi plowback. Saka macommunities anenge achifanirwa kunge achikondautiwa kuti azive kuti zvii zviri kudiwa. Vanoda kuti chikoro chepashonganiso chinge chichigadzirwa here, mayuda ari kuda kuti mugwagwa upi uri priority. Tabva ipapo vechidiki vanofanirwa kuramba vachipinda mazviri izvi, nekuti madialogues umu ndo munobuda tsungawirirano yekuti ivo vari kuda kuti kana mari yauya igadzirise tipi kana kuti mari kana yauya iinde kumugwagwa. Saka tinoona zvakakosha kuti vanhu vanenge vachigara mumaruwa vange vachiva mukutongwa kwamatunhu, vange vachitaurirana nemakanselas avo, vange vachiziva zviri kuitika kukanzo through mafeedback savanenge vachipiwa, kuti vawane mukana uri nonpartisan wokuti vawane mukana wokuti madzimambo avaudze zviri kudiwa mudunhu mazuva iwayo, kansela ape feedback yekuti zvii zviri kuitwa kukanzo, madheti akasiyana siyana. Saka izvozvo zvakakosha, nekuti tikatarisa zvakare mayouth edu ava mumagroups.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Saka tine magroups edu anonzi maaction for accountability groups. Kumasvingo tine magroups akadaro kuchiredzi, tine magroups akadaro kwagutu, tine magroups akadaro. Magroups aya asvika palevhel yekuti ivo pachavo akuda nawo musangano, isusu sesangano tisipo nemakanzelasi vachiwana mafeedbacks iwayo anova important kuti vazive kuti zvii zviri kuitika mukutongwa kwamatunhu kana kuti mukutongwa kwedunhura vanenge vagere. Saka maplatforms aya tiri kuramba tichienderera mberi nawo zvichakadaro tikusenzesa kuti mabhora.
Munenge muchiita sei apa mukatsanangura?
Tiri kuita mapeace tournaments atinenge tichitambisa mabhora evanhukadzi, mabhora evanhurume. Apo tinenge tichikurudzira vanhu kuti vandonyoresa kuvhota uye kugara murunyararo. Ipapo tinenge tichiministiri manyaya epeace building kuti matunhu edu agare ari murunyararo, kozi budiriro inouya kana matunhu edu aine runyararo. Saka ipapo tinenge tichiitawo madzimambo akasiyana siyana tichitaurirana nawo kuti vakwanise kunge vachiudha matunhu avo kuti mhirizhonga yakashatira zvipi. Saka ndikangoti nemamwe maprograms atinenge tichiita, tinoita mabreakfast meetings nemacouncils.
Zvii zvamunee muchizei apa?
Macouncils tinenge tichida kunzwa update kuti maplans avo akamira sei. Saka maplans avo tichida kuti tifambidzane tichiteerera, tichitira kuti maactions vapandability groups edu ange achiona kuti budget riri mucouncil riri kuinda kuzvinhu zviri muplani here, mugwagwa wakavakwa here vachindotarisa, bridge rakavakwa here vachindotarisa, madip tank anenge achiproposwa necouncil kuti avakwe, ivo ndo vanenge vachizondopusha nekupa pressure kuna kansela nekuteerera mabudgets vachiona. Saka iyoyo inenge ichinzi budget tracking, tinenge tichivadzidzisa futi panenge vachitarisa.
Ndekuti vadii?
Nekuti varizive kugona kutsanangura mabudget ayaya anenge akanyogwa zviri technical. Saka mamwe acho vakamatarisa havagoni kumatsanangudza. Saka ivo tinovatraina kuti vazive kuti kana vakaona budget rekucouncil vanokwanisa kuti tracka sei, uye vanokwanisa kuenda futi paground vachiita masocial audits ekuona kuti zvishuwa kana iri semende yakanzi pada kudevelopewa kana kini, semende iyi yakatengwa sei. Tinovakurudzira zvakare kuti vange vachiziva futi mareceipts. Mareceipts akasiyana siyana anouya mucommunities.
Ndapa
pane mareceipts emombe, pane mareceipts emitero yeminda, pane mareceipts development levy. Saka mari idzodzo tinokurudzira vechidiki kuti vange vachiongorora zvinhu zvakadaro kuti mari idzodzo dzinenge dzichibhadharwa dzinobhadharwa pane mareceipts here, nekuti tinoona kazhinji kumashure uku tachiona kana madzimambo achikolekta mari on behalf of council vachikolekta kudaro, vamwe vacho vanenge vachikolekta vasina mareceipts avanenge vachipa vanhu, vanongonyora vanhu mazita mubhuku. Saka izvozvo tikuona kuti macommunities iko zvino asvika pakumuka, aakusvika pakubvunza kana mambo kuti kana tichibhadhara mari yomutero, ko mareceipts acho ekucouncil ari kupi?
Vazivanai muzorodzi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development kana kuti COTRAD, vanga vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Moroi, moroi vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kumuteereri Abinel Ngorima.
Mukomana Tanonoka Wande, nevese vanofarira zvechitendero pastudio 7, kwazuwai kwazuwai. Ini mubvunzo wangu unoda kungodzoka zvangu bhijana pamunamato ipapapo. Handinatsozinzwisa zvangu nezvebhaibheri, but mubvunzo wangu unoti vafundisi vazhinji vanotiparidzira kana kushoko zhinji ratinonzwa rinoratidza kuti Baba vanova vaMwari vari kudenga, Satani ari pasi. Mubvunzo wangu uri kuti kudenga kuna Mwari ndekupi? Kana uchiti kudenga rekureva kumusoro rwo ndakamira pano pasi ndofanira kutaurira kumusoro ndokuna Mwari, kana denga, kana uchiti denga nepasi pana anogona kutipatsanirirawo here pavafundisi vandipatsanirirawo kuti chinonzi kudenga ndekupi uye pasi pana Satani ndepapi, kudenga kuna Mwari kwazvo ndekupi? Ndini Abner Ngorima kuno kuSouth Africa.
Mukoma Ngorima, ndavona mufundisi David Simango vachipfuura ndikati dzauya dzoga. Mufundisi Simango, tinofara kuva nemwi, pindai mudariro.
Manheru yakanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo waAbner Ngorima unoshamisa, nokuti panapa tinoona pamusoro penyaya yekudenga, ndo nyaya yaari kutaura pamusoro payo. Chinonzi kudenga, kutaura kumusoro, tinotosimudza maziso edu totarisa kumusoro, ndo kunonzi kudenga. Ngorima ari kutaura achiti iye vafundisi vanoti Satani ari panyika pano, Mwari ari kudenga. Asi ngationei kuti magwaro anoti kudini pamusoro penyaya yokudenga. Kuna vakorinde wechipiri chapter 12. Paulo unotsanangura chiti epa verse 2. Ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore anegumi namana apfuura. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwemuviri handizivi, Mwari unoziva. Munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu. Handiri kuona pano tinoona kuti wakakwidzwa kudenga rechitatu. Saka kureva kuti kudenga ndiko kunoendwa kumusoro, ndiko kunonzi kudenga ikoko, ndiko kuna Mwari manje kudenga retatu. Saka nyaya ya Satani yawataura kuti Satani ari panyika pano, ungashamisika kuziva kuti Satani ari futi kudenga futi munzvimbo dzedenga. Ndo zvinotaurwa nebhaibheri.
Izvi tinozviona pamagwaro api mubhaibheri, mufundisi Simango?
Kuna Efeso chapter 6 paverse 12. Vaefeso vanotiudza kuti teerera unzwe zvinotaurwa neshoko raMwari, nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga. Kutaura kuti mweya yakaipa yacho iri mudenga. Kudenga iko kuku, kunzvimbo dzokudenga. Kune nzvimbo zhinji dzakawanda. Saka Paura ambotaura achiti denga retatu. Kutaura kuti kune denga rokutanga, kouya denga repiri, kozouya denga retatu. Saka madenga acho akawanda. Mumwe murume anonzi Stephen akatarira futi kudenga, akaona kwakazaruka, akasimudza musoro wake nemaziso akaona kudenga kwakazaruka pachapter 7 verse 55 yamabasa aapostori. Inoti, asi iye azere nomweya mutsvene akatarira kudenga, akaona kubwinya kwaMwari naJesu Kristu amire kuruoko rwake rworudyi. Isi akatarira akaona kuhwinya kwaMwari ari panyika pano, akatarira mudenga akaona kuhwinya kwaMwari.
Saka tinoonei apa mufundisi Simango?
Tinoona kutiko kudenga kuriko vanhu vanofa, mweya yavo inotibudzake kare kuti vanoenda kuna Kristu uyo ari kurunjirwa Baba. Saka vararo kuti kudenga rinoreva kumusoro. Kune denga ratinoona iri rinofamba ndege, nderimwewo denga iro rine makore, kozouya rimwe denga rine nyeredzi kusingasvikiwi uko kure kure, nderimwewo. Kozouya denga retatu kuna Mwari manje ikoko.
Iri denga rina Mwari tinorivona nekurisvika sei, mufundisi Simango?
Unokuona nokukusvika uri mumweya. Saka tichiona Stephen akatarira kudenga akarivona rakazaruka, Kristu akamira kurudyi rwaBaba wanga atori mumweya. Nokuti Bhaibheri rinoti wakazadzwa nomweya mutsvene akariona. Haugoni kuriona iroro uri munyama, asi kana uri mumweya unosvika ikoko nenzira dzokuti Mwari akagadzira kuti vomweya chete ndivo vanogona kusvika ikoko vachiona zviriko ikoko. Saka ndonyaya iripo yekudenga kumusoro, inyaya yakakura yatinoda kuti titinzwisise tose. Kuti tichiti kudenga tinotaura matenga akawanda, asi kudenga kuna Mwari kudenga retatu sezvataurwa naPauro pano.
Aiwa mufundisi David Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru, Mwari akukomborerei.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mamwe mashoko ezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Black Rhinos 1, Triangle 0, Highlanders 0, Tenex CS 2, Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1, Ngezi Platinum 1. Sezvo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF, inoti yave kugara yakabatiraura mumaoko nekutyisidzirwa. asi Zanu PF inoti haidi kupindira mnyaya dziri kumatare. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vatereri.
Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Studio 7, Yasonto, Zagatri, Umabasa, 2022, Mukif, Dube. End of Venizetu, Lamtanji. Bachapa Zendu, Avalandi, Vivanda, the Citizens Coalition for Change, the city, Kawafuni, Ubumba, Umanyano. The MPCT has got soccer too.
Let us look. Uzuluwadile, Uzuluwala, Uzulujezala.
What were even the MPCT liti? Who can tell you? Who seven that are only?
Sesa unanzelela, Uwutinasia eketweni. Who can tell you? Uwutisivambisani, Lamani, Amavanza, Umbelezinsang, what is on Paratizombusazwe.
In my two Zombusazwe city, Wunzima over Mavandala. Abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukuzondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano leMDCT abathi idlelana lebandla leZanu PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano loChamisa ulakho ukudiliza ibandla leCCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe. Ngokuzana Davita Khumalo
ngethusa lokho ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana le MDCT uZulu walile uZulu wala uZulu lekesala yibona ye umanyana kuqhakathekile kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni kukumunzura lingangeni kumakhuphe lingangeni kanti sina singobani ukuthi sale ukuthi uZulu uthi
uma Khumalo uthi udlelana lo Monzora ufana nokufuya inyoka
abantu kumele besabe akusukuza njana sivela kubhayile ekushini by-election day ngabantu abafayo nabo isamba zabakhetha hayi babevele bekhona ezihlalweni zabo bakhitshwa nguye uMonzora lo nomakhuphe wakhe so namhlanje selisithi lina hayi nansi inyoka ingena endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga so kulabanye abantu besithi izibhanditshi ibululu lapho eliyaphola khona akulabunandi uMonzora kuvele into yakhe lapha hamba kunya diliza asikangile izimo ngaphutekere wayengkhona ngalo uMonzora wayabamba bamba futhi ku ZCTU bamxotshe wangena ku NCA wahala lo professor Love Momaduku kwaba imvenge mvenge ingapi NCA anti yaqinisa isitshintshiwe ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazo uMonzora lokhe wangenayo ebandleni lethu leMTC kwakungelalanga nabantu babengahlaba ukhosi ngoMonzora
kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMTCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho
ibandla leMDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano weMDC Alliance olamabandla ayisithupha lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle
udube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye
ngalikho ngitsho leli lodwa iba ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbuto wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe sikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kwinhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyakubona kuyinto eba lo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho
ingxathu kwezombusazo zithi kuqhathekile umanyana ngesikhathi sokhetho omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho ukupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana so kusiya ngokuthi ukubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
uncube uthi uMonzora kazange athuke uChamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loChamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamo kodwa kulwa abasekeli babo ebesikubona yikuthi laba abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku-social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleka abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshona nxa befuna ukuthi babambane kumele ukuthi bahlale phansi babe lobuqotho balalele ukuthi abantu bathini abasekeli balawo mabandla ukuthi bathini ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane alusoze luphele lufuna abantu abangayisibo mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mobilo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le-TCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzaba nganzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzora nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba wiki ko opposition kuba ngwe yokulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungekuthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili.
Uncube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezanu PF embusweni.
Okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izanu ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition. Abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezanu bakhangelelwe ukuthi ba-replace izanu hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima ukubuswa kabe kangaka ngakho ke bakhangelele inguquko nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezanu kungabi khona olengela ngakuzanu bonke balengele emalungelweni abantu balengele kudemocracy balengele ku-rule of law balengele kujustice basebenzele khona lokho engiqeda kokubala kulula ukuthi bavumelane kulokho bangafunga bakhafule ukuthi kabasoze vele badinga ukuncediswa izanu kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuza kuqhubeka.
Ugcizelele esid
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube nenguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye donze siyalo omunye siyalo ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olwe-violence olodlame ngakho ke kuyadinge ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likamanzora likhe phansi kukhetho olenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by-elections kuthe likachamisa liyaqolotsha kwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo. Kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silo msebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonete amabele, sikhiphe amabele, amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lo nyaka izulu selisitshayile alinanga amabele asetshile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama-political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhu levuli ngakho singani sesisilela ngoba amabele esijale ukuwasebenzisa kasilawo labafo wethu abaphetheya kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhonoko okunye esayesikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba kuba ngomude sisiya ezibhedlela.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni.
Bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 10 97 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 736613 046 siyakhala bakithi sicela lisisize siyakhala bese senza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala ngakho sibona izana seziba mfitshane ngakho siyacela uncedo cela lisisize ngiyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv. Kulandela ukulwisana okwesabekayo nebutho lakwele-Russia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency imika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho lakwele-Russia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni ye-Donbas. Ele-Russia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo e-Odessa yadidiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapholisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha ababulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapholisa athi adinga umuntu owenze lokhu. Kuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlandlama Ngwendiweni okhoxa lo Ezra Jesus Banda.
Isizwe sakho siyakhala sithi sibalekele sithi awusekho baswele ubaba kuba zintuna yonke leyo. Ubaba ubuya nini ekhaya?
Ubaba lokhe ebopha epakitshi impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo esisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu kuthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje izibona iboni ziyabona ziyaqina zingathi ziqinile sebeqeda imisebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo imisebenzi hayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zintula ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqaza ekubotshweni kokumbawa vele ula mehlo abuhlungu.
Vele ngangilamehlo abuhlungu ngikhula kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Ngaze ngafika khonapha eNgilandi bakhupha sibili amehlo bawagezisa bawahlapha benza yonke into ngenxa yokubotshwa khonaphana ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibail kambe uliqinise ngalo.
Hayi ukuskipa ibail njani njoba ngasuka ngicele imvumo kibo. Ngacela imvumo emapholiseni ngacela imvumo khonaphana emakhotha babambe izinto zonke bathi hayi ndweni xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali. Ngangizahlala ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana ngizithobe ngizame imidlela ndlela kodwa yibo mahlabezulu yibo abavumayo abathi hamba njola hamba njola.
Bengathi wena abaningi ngabe ukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics ngabe liqiniso kumbathi
mafowethu ipolitics iyangena noma sithintaphi emhlabeni. Uvuka ekuseni uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna ipolitics noma usiya ngapho usuhlafula ipolitiki noma ufuna ukwenzani usuhlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo ngiphosta ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bami baphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu uphethe lokhu uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni ingabajiki
kodwa le bandla olusekelayo wona ngathi
hayi ngingasekela bandla liphi
sisekela abantu bezibabho bonke
bonke elami ibhanti elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko nimele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba abakhalayo bemathelene labanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngaba into enhle nale
le into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha nizwe inkokheli yomdabu uFelix Nhlanhla Ngwendiweni ekhuluma lo Ezra Jesus Banda eLondon kule Bhilithane
senqana masiva wesi umandla
ila baba mkhulu
masiva belobola
sike sizwe ezokholo lesiKristu silontu kwamelikomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngabe ninjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba ukubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibabike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngalena ivili silabo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya ku 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi luthi esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi shiyile ubusuku bonke asibambanga lutho khepha ngezi lakho ngiyakuwehlisa amanetha namhlanje ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe uthi Simoni si awu Nkosi yami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasithola ngalutho Thixo wami sicela ukubana usisize abuye athi Simoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuke okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho uthi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube yiminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizowuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi luthi ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneta, kakuchinchwa stepe, kuchinchwa ukwenza nokukholwa. Kumele sinchinche izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lihlobo ezithandekayo. Asikhulekeni babathixo engcwele musa wakho lothando lwakho awuvule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho kusinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Kuzabatha namhla sixoxa lo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni okuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubu. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini. Yonke le msebenzi edingakalayo ekhaya, especially ama firms makungavula ama firms. Sikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo uthole inkabi zakho zithembileyo ozifaka phambili ama-follows yizo ezigqamula izitrobho uma usemasimini ulima. Kumele uthathe lezo ezinye ezisikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi ena lowa sesihlweleni ezilo ngezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzela abantu angiboni inkinga mina lapho ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni kuba yiproblemu asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu kube le ngqubekela phambili. Yakithi enyama endova kula lutho nje okokuqala nje iproblemu enkulu umgwaqo. Yiproblemu enkulu kakhulu kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babe kwenye iklasi babona abantwana abangale kwenye iklasi ukuthi sokwa-crack amaklasi lana ayathiwa ngusmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi kwamaklasi. So izinto kumele zilungiswe zonke lezo babaduka. So asivotenini ukuze sikwazi ukuthola ushintsho.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Bakhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo angazibona ukuthi bayavota or kanjani kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namainto
esizoyixoxa.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubale kube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu ngoba yithi ikusasa abazali bethu angeke sababala kakhulu. So kuyithi thina kumele umntatini umzabalazo sizoqhuba umzabalazo ephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha. Kakhulu intsha yena le yenkangala.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Chenas CS 2 Cape United 1, Bulawayo Chiefs 1 Lezi 1. Ngibukhelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Bachapa singenduku abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change abathi kabafuna ukubumba umanyano le MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwadi kwezombusazwe zithi kunzima uba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lisayo, Mugibs Dube, ngisithi asikhangeleni ekuseni ngowaphasi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.